Joseph akarongerwa zvakaipa nehama dzake tavasina kuziva nechekuti akanga aine the anointing of God zvese zvakada kuti zviitike kwauri ikoko
akamwanda maplan ichiri warm up akamwanda maplan ichiri warm up ndaramba zvikoni hazvidzimi zvoramba zviri oni kuna ishe vane ngoni zvakamwanda zviri loading ndaramba zvikoni hazvidzimi zvoramba zviri oni ona musiki ane ngoni zvakamwanda zviri loading hamundikwanise muri kujaja mumu hamundikwanise muri kujaja mumu vanoda kundibate lose vatandibate lose sinongoda attitude ndoramba ndiri ku kaza pana ane ku kuti mwana wanu yu
ndiri mwana wa Jehovah God
you don't tell him again no apana pandokundika my life and nothing can take me down no man moving with the grace of the Lord I am ready when I'm ready oh no ndiri mwana wa Jehovah you can take me down no ndiri mwana wa Jehovah and I tell you hamundikwanise muri kujaja mumu hamundikwanise muri kujaja mumu andisati natanga akamwanda maplan ichiri warm up andisati natanga akamwanda maplan ichiri warm up ndaramba zvikoni hazvidzimi zvoramba zviri oni kuna ishe vane ngoni zvakamwanda zviri loading ndaramba zvikoni hazvidzimi zvoramba zviri oni ona musiki ane ngoni zvakamwanda zviri loading hamundikwanise muri kujaja mumu hamundikwanise muri kujaja mumu
yeah Pablo Infinity you know the thing go already them can't stop me I'm unstoppable we're right